manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, kurume 19, 2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa waita musangano wavo kumasvingo wambenge wada kurambidzwa nemapurisa.
Masvingo mashomapura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistrict nemaprovinci kuchiita aya anonzi mamicroplans kuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive pamande ipapo.
Mangwana bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yecovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano wavo kumucheke stadium kumasvingo vachivimbisa kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo yerusununguko. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro nhasi munhandare yerujeko mumasvingo. Vachamisa vati hurumende inorangarira varwi verusungunuko ruzhinji nguva dzesarudzo chete nekuti inenge ichida kuvashandisa kuti vatsvage rutsigiro kana sarudzo dzaperawo vatsiya vachinonga sose nemuromo. Vachamisa vashora chirongwa chiri kuitwa nehurumende chekuongorora zvakare kuti vaive varwi verusungunuko vana mujibha pamwe nana chimbwido ndivanani kuti vabatsire vachiti chirongwa ichi hachisi kuitwa murudo asi muchitsotsi nekuda kwesarudzo. Vaenderera mberi vachiti bato ravo rikapinda panyanga richadzorera varwi verusungunuko chiremera chavo nekuvapa upenyu hwakanaka senzira yekuvatenda nebasa guru ravakaita rekuirira rusungunuko rwevazhinji. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo vachiti vachavapa makambani minda uye kuvawedzera mari dzavanotambiriswa pamwedzi. Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo pamwe nevanhu munyika kuti vanyorese kuvhota vagovhotera bato ravo zvine mutsindo pasarudzo dzegore rinouya pamwe nedzemabhai elections dziriko musi wemugovera. Vati vanhu vakavhota vakawanda kubirira kwesarudzo kunonetsa nekudaro vanhu vose vanofanira kuvhota pasarudzo kuti vachinje hurumende iri kutungamirira nyika. Vachitaurawo pamusangano umwe chete uyo mutevedzeri wevachamisa vatendai biti vati bato ravo rikapinda vachatambirisa vashandi vehurumende mari yemadhora ekuAmerica.
Tinoda kuti Mnangagwa after July next year aritire ochiona kuti nyika inotungamirwa sei, opiwa muchatigere wake agere nebonasi nebonasi nebonasi. Vemasvingo sando dzenyu.
Vaimbo vanhengo yeZANPF asi vava kubato reCCC vadzikama mavhaire vakurudzira vanhu kuti vatsigire mukomana wechidiki.
Thank you.
shamisa, vati batarao richa shamisa sarudzema by election, kuona kuti wane rusigiro rwakadi, kuitira basarudzo huru dzegore rinouya, izvo zvinogona kuti paite hurumende itsva inotungamirirwa nevanhu veZimbabwe. Zvichakadaro, musangano wanga uchida kuitwa neZANU PF muCheke Stadium unonzi hauna kuzoitwa ichiti kwange kune bhora. Mukuru, mubazi rezvekubudisa kwemashoko mubato iri, vatafadzwa mugadi, vaudza Studio 7 kuti vakuru vebato ravo vachiri kuziva kuti vanokwanisa kuita here umwe musangano sarudzo risati dzasvika.
Musangano warongwa ndewekuchitungwiza uyo waiswa musi wa23 ndira zvinova chitatu chevhiki rinora tiri kupinda ratakatarisana nesarudzo, asi takamirira hedu kuti vakuru vakonfirme kuti musangano iwoyo uchaenderera mberi here, uye uchienderera mberi tinenge tifamba sei tichange tichikuzivisai nekufamba kwenguva.
Sachigara kwebato reMDC Alliance Mamogen Komichi vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kuita misangano mikuru.
Iko zvino makandidati edu atiri kumakurudzira kuti sezvo taakuenda kumagumo, taakuenda kwamvura yacheka makumbo, 26 March wasvika. Iko zvino hatidi kutambisa time. Makandidates namakampeni teams avo ngavachifamba door to door vachitaura navamavhoti vachishandisa voters ravo vachitaura navanovhota chaivo vechikuru vanonzwisisa kwatakabva ndekwatiri kuenda.
Sarudzo dzemabi elections dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzakawanda dzebato reMDC mumakanzura nemudare reparamende dzakadzingwa dzichipomirwa mhosva yekutsigira vachamisa. ZANU PF yakadzingawo vamwe vayo, vamwe vakafa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Pepanhau reIndependent Online reSouth Africa rinoti zvarwa zveZimbabwe mazana mashanu zvakasara zvisina pekugara munzvimbo ine mapurazi yeRobertson muSouth Africa mushure mekurwiswa nezvizvarwa zvekuLesotho zviri kudawo mabasa epamapurazi nemusi wechina nechishanu. Bepanhau iri rinoti nhasi zvizvarwa zvekuSouth Africa vemabhizimisi, makereke nemamwe masangano akazvimirira vange vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi nezvekudya, zvekufuga nezvimwewo, sezvo zvizvarwa izvi zvakawanda zvakapisirwa misha. Kune mamwe maguta zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kumborwiswawo nezvizvarwa zvekuSouth Africa zvakaparura chirongwa chinonzi Operation Dudula. Rimwe sangano rinonzi Kopananga rangi richida kuratidzira muJohannesburg mangwana richishora kurwiswa kweve kune dzimwe nyika ava, asi rinonzi rarambidzwa nemapurisa richinzi rinogona kurwiswa neve Operation Dudula. Asangano iri ravimbisa kukwira kudare kuti ribvumidzwe kuratidzira. Bazi rezveutano rinoti kutanga mangwana riri kuparura urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda nechinangwa chekuti vanhu vakawanda munyika vabayiwe nhomba yeCovid-19. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba mbiri dzeCovid-19 vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana nemakumi mana zvine mazana masere nemakumi mana nevana, kana kuti 3,440,844. Chinangwa chehurumende chaive chekuti inga yabaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika panosvika mwedzi wazvita gore rapera, asi izvi hazvina kubudirira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru munyaya dzekurwisa denda reCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Kubva mande tinenge tiri kutotangira tiri kuti vaccination blitz. Masvondo mashoma apura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistrict nemaprovinci tichiita aya anonzi mamicro plans ekuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive pamande ipapo. Saka tiri kutomhanya nendima kuti tione kuti vasati vabayirwa ndavabayiwe zvakare, sekuziva kwemunoita ini kabhineti yakabvuma kuti vana vane 12 years vakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyo. Saka sondo rinouya tinenge tikumhanya chaizvo muzvikoro, mumamaketi, kwese kwese tichibayira nhomba yeCovid-19 kuita kuti tirambe tichivharidzira nekubatsira kuti mhuri yeZimbabwe isabatira chirwere ichochi.
Saka vanhu vanoziva sei kuti apa ndo patinokwanisa kuti tiende kunobayiwa pachirongwa ichi chamuri kuti cheblitz chekuenda kuna vanhu vakawanda?
Tatora ndakilita ura chaizo ne ini sekuta lakotipu chaizo zine zvitinengere chingoba era pese pese maklinik edu ese maoutreach edu ese private sector iripo ritibatsira hapambo rinaitati ngati pane uhuri ngati tirinenge richishaya kuti vanhu vari kubayirwa papi tiri kutomhanya nendima iyoyo kuti vanhu vabayirwe pese pese maklinik edu machipatara edu nenamwe atinoti maoutreach kwetagara tichibayira vana vaya manhomba dzeunder 5 tinenge tirimo
kuti muti mabudirira pablitz apa muri kutarisira kuti mungabaya vanhu vangani
Isi tiri kuti blitz yedu inenge iri in two phases tiri kuita iye machuno April na May pekutanga tiri kutanga kubayira kubva mangwana musi weMonday 21 March ndo petiri kutanga kubayira vanhu tozombotitoreka kabreak kadiki diki kemasondo rimwe kana kuti mairi tosimudzira futi tobayira vanhu ndozva tiri kuti tiite izvozvo saka madates edu specifically phase 1 21 March kusvika 3 April phase 2 kusvika 15 May ndozva tiri kuita izvozvo
tichitarisawo tiri kuona bazi rezveutano ratanga kuburitsawo uwandu hwevanhu vanenge vari muzvipatara vachipatsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere checovid-19 vasina kubayiwa nhomba ava vari kurwara asi vakabayiwa tiri kuona kuti vasina kubayiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekuenda kuzvipatara zvinenge zvichifamba sei Dr. Maombe
zvizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yezimbabwe kuti bayirwa ijekiseni inyoro vamwe vanga vachifunga kuti ukabayiwa asi tiri kungonaka vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho unogona ngochirwara asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana powakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara tichikutaura izviya dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi
mukuru munyaya dzekurwisa denda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare zvichakadaro mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vanotiwo vatambira chirongwa chekubaya vanhu nhomba kana kuti blitz ichi nemaoko maviri
hongu nhau yeblitz iri kurongwa nehurumende tinoigamuchira zvikuru kanaka maringe nekuti senyika tinge tichikwanisa kubata iyo yatinoti herd immunity iya takatadza kubata mugore rapera asi blitz inenge ichida kuti inge ichitsigirwa uye zvakare ichisusumidzwa nemabasa edzidziso
sei zvamuri kutaura izvi zvakakosha kuti vanhu vakawanda vabayiwe
tiri kuona kuti veruzhinji vave kuneta kana kuti iya yatingati fatigue kana tatarisana nechirwere checovid-19 saka kuti pawanikwe nzira dzekunyengetedza kana dzekukurudzira veruzhinji kuti vange vachiuya vachibayiwa neivo vemazera vechidiki panenge pachitoda kutoti senyika tinge tichibudawo zvekare nemastrategies
mungapa muenzaniso ipapo
tichiitawo mamessages anoita kuti veruzhinji vaone kukosha uye nekunaka kwazvakaita kuti vange vachibayiwa zvinhu zvinorwadza kana kuti zvandingati zvisiri kunyatsotifadza kuti senyika tiri kuona veruzhinji havasi kuuya nouwandu hwavo kuti vabayiwe totarisawo zvekare kana naiyo booster racho chairo tiri kuona kuti vezhinji vari kuramba vachidududza havasi kuda kubayiwa asi izvo zvinoratidzawo kuti mabasa edzidziso ari kusaririra mumasure uye mabasa edzidziso ngaaenderanewo nedzidziso inoenderana nevana vechidiki vemazuva ano uye nedzidziso inokurudzira nyaya iwo kana iwo vechikuru kuti vaone kuti sei zvakakosha kuti vanhu vange vachibaiwa.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaita Rusike vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika, zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi maviri nevatanhatu, kana kuti 5,426. Vanhu zana nemakumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vanonzi vari muzvipatara, uye pavanhu ava pane vanhu gumi nevana vakabayiwa nhomba, asi vamwe makumi matatu nevasere vanonzi vanga vasina kubayiwa nhomba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano Red Cross rinoti vanhu gumi nevana kusanganisira vana vanomwe vapondwa pane imwe nzvimbo inochengeterwa vapoteri yeJugu mudunhu reIturi muDemocratic Republic of Congo nasi. Vanhu ava varwiswa nekuurayiwa nemapanga nemabhemba nechikwata chinozikanwa nekuti Kodeko chevanhu vechirudzi rwechiLendu. Vapoteri ava vakabva kunzvimbo yeNgochi. Mamochari nezvipatara zvekuBelarus zviri pamuganhu wenyika iyi neUkraine zvinonzi zvazara mitumbi yemauto ekuRussia nevamwe vakakuvara vari kubva kuUkraine. Pazviteshi zvechitima panonzi pari kuonekwa mauto eRussia akawanda anenge achibva kuUkraine akakuvara kana kufa. United Nations inoti vanhuwo zvavo mazana manomwe nemakumi masere vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu vakakuvara. Asi United Nations inoti uwandu uhwu hunogona kunge hwakawanda kudarika pane zviri kutaurwa. Vamwe vashandi vemuzvipatara zvekuBelarus vanoti mudunhu reHomel vaona mitumbi inodarika zviuru zviviri nemazana mashanu zvemauto ekuRussia. Ukraine inoti yauraya mauto emuRussia anodarika zviuru gumi nezvina, asi vamwe vanoti uwandu uhwu hunogona kunge huri kuwedzeredzwa nehurumende iyi. Russia yakazivisa kuti mauto ayo anoda kusvika mazana mashanu akafa payakapedzisira kuzivisa nezvevainge vafa musi wa2 kurume, asi inoti yakauraya mauto emuUkraine anodarika chiuru chimwe chete nemazana matatu. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro mushure mekunge mapurisa nemusi wechina arova nekusunga vamwe vadzidzi gumi paUniversity of Zimbabwe vairatidzira mushure mekunge mari yedzidzo yawedzerwa zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori munyaya dzezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti.
Nyaya yanyanya kunetsa muzvikoro zvepamusoro nyaya yekukwidzwa kwefees. Fees iri kukwira muzvikoro zvepamusoro zvakasiyana-siyana kusanganisira chikoro cheUniversity of Zimbabwe, chikoro cheBindura University, kuChinoyi University. Mari dziri kuramba dzichikwidzwa dzefees. Chinonyanya kunetsa apa ndechekuti zvikoro izvi hazvisi kupa vabereki nguva yekuunganidza mari. Naizvozvo rinore dambudziko nekuti vabereki havakwanisi kunge vachiunganidza mari yakawanda kudaro nekanguva kapfupi pfupi. Uye hurumende yeZimbabwe inotishamisa zvitinova nekukatyamara kana tichiona kuti ivo vanotendera kuti zvikoro zvepamusoro zvikwidze mari dzefees, asi iyo hurumende yacho ichiramba kuwedzera mari dzevashandi vayo. Tichitarisa kuti vana vazhinji, vadzidzi vazhinji vanowanikwa muzvikoro zvepamusoro vana vevashandi vehurumende. Nokudaro, kana hurumende ichishuvira kuti mari inge ichikwidzwa muzvikoro zvepamusoro yefees, inofanira kutanga yakwidzawo mihoro yevabereki vedu nevariritiri vedu vanovewo vashandi vehurumende.
Zvikoro zvawedzera izvi zvawedzera nemari.
Ndingangoti zvikoro zvizhinji zvedzidzo yepamusoro zvichiri munzira kukwidza mari dzefees, asi pane zvakwidza izvozvi hapana chati cha isa fees iri pasi pe 500 United States dollars tikada kuisa kumari yekunze. Nokudaro tinoti imari yakawanda chaizvo kutitarisa nemamirira akaita zvinhu munyika muno.
Pane dzimwe nhengo dzesangano renyu reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu dzakasungwa dzichiratidzira kuUZT uko. Mukatudza kuti dziripi pari zvino, zviri kufamba sei panyaya?
Nhengo dzezinasu dzanga dzakasungwa paUniversity of Zimbabwe dzakaburitswa nemusi wechishanu. Wakapuwa bail re 3,000 RTGS pamunhu zvichireva kuti vakutongwa vachibva kumba.
Ko hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti mari dzezvikoro zvepamusorosoro dzinobhadharwa nevadzidzi dzisadzikiswe. Pane dambudziko rei apa?
Nyaya yakunetsa manje zvinhu zvikaramba zvakamira zvakadai. Dzidzo yepamusoro ichaita yevana vengezha chete kana kuti yevana vevanhu vane mari, zvino zvinopesana nezvinotaurwa nebumbiro remutemo. Section 75 yebumbiro remutemo yemuZimbabwe inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekuwana fundo.
Asi muri kumboedza here kutaura nehurumende nenyaya iyi?
Hurumende tiri kuedza kutaurirana nayo. Mumwedzi wapfuura uyu takanyora tsamba kugurukota rezvedzidzo yepamusoro Amon Murwira, tichivaonesawo zvichemo zvedu pamusoro pedzidzo yepamusoro muZimbabwe. Asi chakatikatyamadza chaizvo ndechekuti tsamba iyi haina kupindurwa. Takanyora zvekare imwe tsamba yechipiri tichikumbira kuti tigare navo pasi vamurwira tionesane navo zvichemo zvevadzidzi vari muZimbabwe nekutsutsumwa kuri kuita vadzidzi vemuZimbabwe. Asi vakapindura ivo vachiti vakabatikana. So pari zvino hatisati tanyatsowana mhinduro inogutsa kana kuti yatinotarisira kubva kuhurumende. Asi pari zvino tichazama zvekare kugara pasi negurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube.
Sei muri kufunga zvakakosha kutaura namuzvinafundo Mutuli Ncube?
Nekuti pese panopera gore vanotaura kuti ivo vane mari yakasara kana kuti surplus. Toda kugarira navo pasi tinzwewo kuti mari iyoyo inosara havakwanisiwo here kuiunza kubazi rezvedzidzo yepamusoro kuti inge ichibatsiridzawo mune nhunha dzatiri kusangana nadzo nezvinhingamupinyu zvatiri kusangana nazvo kuti dzidzo yepamusoro inge ichienderera mberi uye vadzidzi vese vange vachiwana fundo yepamusoro yakanaka.
Munyori munyaya dzezvemitemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu.
Makadimiko vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti pane mutereri anoda kupa pfungwa dzake pamusoro pemubvunzo wezvonzo rapera wekuti Mwari anogona kungonaisa mvura pamutendi wake badzi here achisiya vamwe vakavakidzana naye.
Makadi vatanonoka Wande, ndinokukwazisai nehama dzose muzita ramambo Jesu. Ndichida kutauravo nekubvunza kwakanaka kwavamamboma. Chekutanga ndinoda kutaura pavhesi yavabvunza iyo kuti shoko raJehovha richitaura kuvana vevaIsraeri raitaura zvinhu zvaibva mumuromo maMwari chaizvo chaizvo iri zviri zvokwadi. Saka mumuromo maJehovha hamuna shoko renhema raibudamo, maibuda mashoko azvokwadi. Saka pakati pedu isu shoko iri raitidzidzisa zviri Jehovha nepaamire Jehovha kuti kana vanhu mukavimbana Jehovha nguva dzose muchitenda kuna Mwari hapana matambudziko nenhamo zvinouya pamusoro penyu kana kuti zvipfuwo zvenyu chaizvo chaizvo zvingashayiwa zvekudya. Tikatarira vana vaIsraeri vachifamba murenje maiva musina chinhu kana muchero kana chimwe chinhu, asi Mwari waivapa zvekudya nepurani yake kubva kudenga. Saka kana tiri pasi perino zuva munyika dzatigere umu kuriko kumwe kusanzwisisa kuri muvanhu. Nekuti tikatarira Mwari unogona kunisa mvura panzvimbo imwe chete zvekuti vanhu vanenge vasiri pamweya vanofungidzira kuti mvura yava kuna nemabhuku kana kuti yava kutevedzera masabhuku. Asi Mwari ipapo panenge pachinaya mvura ipapo ndopavanenge varangarira kuti pane munhu wavo usingafani kutambudzika. Saka zunu zose zataka promisi wana Jehovah. Dai taivimba na ayeti chirewe satiri tose tirivanu wa Jehovah. Tingada ima tambu zikone na mozulipa msoro pedu tichiti tikachema kuna Jehovah. Zino mzikuwa msinengu. Saka Jehovah waka promisa kuwanu wake. Saka ndo saka mchivona shiti kakuti pamunu wa mwari mvura ino na haya. Saka nyanyisa ipapo. Zekupe zisira wanu. Wosha wakutiko mvura ino nguna panzumbo yungwe chete zafamba sei. Asi Jehovah wanengu wachiranga rila munu waburu panzumbo yoyo. Saka zunu zedu zose tika gara takavi imba pana Jehovah. Mchavo na kutidai nyika yae vayichi gara neru gare. Nyika yichi gara neru nyararu. Nekuti Jehovah unorangarira vanhu vose vanovimba naye.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo. Tine umwe mutereri anoda kutipa maonero ake panyaya iya yekuti kufa kwemunhu nguva yake inenge yakwana. Tiri kutaura nani tiudzie zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.
Magadi yenyu mukomata anoona kaini zita ndinoitwa Lis Martin Jani. Ndoda angu kupindura mufundisi vataura vana mukoma Joseph avava mbotaura futi panhau yekufa yekukwaniswa kwenguva. Mataure ari kuita vanhu ava zvinoratidza kuita sekunge pamwe Mwari vanoshandidzana nematsotsi kuti munhu anoponda uye kana nguva yako yakwana weMwari vochitumira munhu yaanoponda uye wochikuponda wochifa yatokwana nguva yako. Andini munhu wopedza onza anozotongwa futi anozotongwa sei kuri kuti akwanisa nguva yanga yatarwa naMwari vacho ivavo vozotonga munhu yechirudzi. Saka iyi nyaya yematauro avari kuita havasi kumboenzwisisa iyi vari kungotendera pano pamwe chete so hapana anombonzwisa kana ka one pavanhu vese vataura ava matauro avari kuita kazvimbotoenderane zvinhu izvi zvagara zvinotonetsa kuti uchizvinzwisa kuti zvinombofamba sei. Panonetsa ipapo panguva yekufa kwemunhu kukwana kwenguva yemunhu zvinonetsa kuti tingazvinzwisa izvozvo zvingatsambonyeperana samatauro avari kuita. Nekuti kana zvakutodaroka Mwari havafaniri kutonga munhu kana auraya umwe munhu. Havafaniri kutongwa. Ende vozonzi futi kana ukazviuraya futi wega. Still unondotongwa futi kuti wakwanisa nguva, wazvikwanisira nguva yangu inda yakusisa panyika kuti urarame. Vakapakati urarame kusvika riini? Paunozoti anozve shuwa ipa vakataura Mwari kuti ndisvike apa. Handina kuzosvika indo pandikazviuraya saka ndinotongwa. Hapana pavakanyora saka kufa kwanika kuita tingoti no ndipo pavanga vakangonyora ipapo saka hukomu kuti vazoti unozotongwa kuti zvakare. Saka inyaya iyi havasi kumboinzwisisa ende inana handina kana chandambonzwisisa munogona kuvadeedza kuti vambodzokorora nyaya iyoyi timbonzwa kuti vachapindura vachiti kudipa mashoko angu iwayaya.
Vateereri tinotenda kutandara kwamaita nesu nhasi. Tumirai mibvunzo nemamwe mashoko ezvechitendero pa WhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanona kawande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda pamitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Kent United 1, Highlanders 1, Herentals 2, Tenex 0. Harare City 2, Bulawayo Chiefs 1, Penbon Bullets 1, Manika Diamonds 1, Triangle 4, Wawa 1. Sezongo edia pera, regeti mbotari samsure na uja kare. Mutungamiri we Citizens Coalition for Change, Van Nelson Chamisa, voita musangano wavo kumasvingo, waimbenge wada kurambidzwa nemapurisa. Mangwana bazi rezveutano rinoti rikuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuMbimbitho 2022 uGeorge Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umbukeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingathuthuzeli udlakele ngesikhathi sokhetho.
Hlangane lokuningi kakhulu kumakhampeyini.
Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo yokhetho.
Umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu njalo kulokuthula.
Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni.
Yakusasa lingadini libe lisikhangela sizizoni
zalethulela ezamasiko ezabatsha ngezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kolomsakazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele ibandla elibusayo lingathuthuzeli udlakela eZimbabwe. UChamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni webandla leli eMaswingo okukhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Ikainoineta kusumudzirwa kwadimoni iroro rwemhirizhonga kudeura ropa kukuwadzana.
Kumele kukhitshwe idimoni leli. Sinanzelela ukuthi kwamanye amazwe abantu bayavunyelwa ukuba besekele amabandla ezombusazwe abawafunayo. Lapha eZimbabwe ibandla elibusayo lithwalise nzima abaphikisayo.
Konke zemuno zokuthi kana ndakukunda kufunga chimba mgodi ndakukunda kufunga bathaye murowe that is primitive.
Umnanga kumele enze akwenelisayo lami ngenze okungifaneleyo. Okhetha izanu ukhetha udlakela, okhetha mina ukhetha ingqubekela phambili. Umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziziwa uthi batholiswe nzima ngamapolisa lebandla elibusayo.
Qhubekela phambili ngamakhampeni ethu, umkhankaso wethu uhambelana lohlelo lwama-by-election olukhona mhlaka 26 March. Sihlangane lokuningi kakhulu kumakhampeni, kodwa okuqakathekileyo yikubana inhlanganiso yamukelekile kakhulu. Izolo besemtare sigcwalise isakhuva, namhla siyemasingo. Kuyatshengisela ukubana abantu baloku accepta i-movement yabo, njalo balokuthaba kakhulu ukubana kwaqalisa inhlanganiso entsha kwezombangazwe ukuze kulungiselelwe indaba yokuthi abantu bethole amanzi ezimpompini, ezibhedlela kube le mithi, indaba yokubana kutholakala imisebenzi yabatsha, njalo indaba yokubana kuhlonitshwe izindawo lamasiko abantu kwele Zimbabwe, amasosha lamapolisa athole imali umholo ophezulu ngama US dollar, njalo lama teacher labo sobhuku lama chief behlonipekele izwe lethu izinduna. So yiyo indaba esihamba ngayo kubana ke i-Citizens Coalition for Change yona imeleleni, njalo kuyini sokuthembisa abantu beZimbabwe sisiya phambili.
Ibandla lezano PF lithi kalikhahlamezi amalunga amabandla aphikisayo, lithi qhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leli uthi uZulu uthakazelela okwenziwa libandla lezano PF
kuma constituencies analaza kuba lama by elections ikakhulu eMadebelweni and North Province iCholocho leBinga. Ngikhuluma nje umongameli welizwe njengoba usazi ube khona eBinga izolo, edinga usekelo, edingela ama candidates akhe usekelo kuma by elections abuyayo umhlaka 26 March. Ngokunjalo umkhankaso uyaqhubekela phambili, njalo umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu, njalo kulokuthula, akula kuxhophana okukhona, akula kulwisana okukhona emabandleni adinga usekelo. Wonke umuntu ukhululekile, amabandla wonke akhululekile, azidingela ukukhankaso ngendlela ekhululekileyo. Ngawo njalo kulokuthula, njalo umhlangano ekhona elandelayo imhlangano ekunqedisa ukuthi abantu ukuthi party amaparties asasafelela amalanga ukuthi akhangase amalanga nalaya asetshenziswa sibili akumiwanga umsebenzi uyaqhubekela phambili ngokunjalo amabandla ingathi ibandla lezana PF liyaphambili ngomsebenzi wokukhankasa kuze kuyefike ekugcineni ngokunjalo kule mihlangano eminye emincane incane njengoba umongameli sedlulile kodwa ikhona imihlangano esenzakalayo eqhubekalayo phambili phakathi kwama-constituencies analabo umsebenzi uyaqhubekela phambili kawumanga ngokunjalo ke abadala njengoba kade bebuyile bebezofaka nje i-icing sugar phezu kwe-cake umsebenzi phezu komsebenzi owenziwayo
abacubungula ezombusazwe basola kakhulu ubudlwangudlwangu obenzakala ngesikhathi amabandla ekhankasela ukhetho oluzayo umnumzana evidlela ncube ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi amabandla aphikisayo kawakhankasi kahle ngenxa yokukhahlanyezwa amapolisa
kunenge okungahambi kahle ikakhulu sibona iqembu lezana uPF lolodwe livunyelwe ukukhankasa ngesikhathi elithanda ngaso endaweni elithanda ngayo amanye amaqembu ayavinjelwa ngamapolisa ukuthi akampeyine ukuthi akhankase ngokunjalo ukhetho kalisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba alukhululekanga ukhetho uma amaqembu aphikisayo engavunyelwa ukukhankasa ngendlela abavunyelwa ngayo yi-constitution ngakho ke kubi ukuthi siya okhethweni kodwa siyalubona nje ukhetho lwakhona ukuthi alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yalokho ngokuba umthetho usetshenziswa ngendlela evimbela abanye ivumela kodwa iqembu lezanu-PF yinto engekho emthethweni leyo
ukhetho lwama-by-elections luzakwenziwa ngomgqibelo kuvotelwa amakansila lamalunga edale lephalamende endaweni okwaxotshiswa khona amalunga edaleleli libandla le-MDCT lele People's Democratic Party amanye amalunga atshona inhlanganiso ye-Copenhagen Africa Against Xenophobia ithi zisiya emthethwandaba ngemva kokuba amapolisa esemise ukutshengisela kwabo okumele kwenziwe kusasa eJohannesburg uthuso khumalo kusipha lolu daba eseSouth Africa
isikhulumeni senhlanganiso ye-Copenhagen Africa umnumzana Dale McKinley uthe nentatha zindaba namuhla ukuthi baphatheke kubi kakhulu ngemva kokuba amapolisa emise ukufola kwawo emgwaqweni bekuthaza ukumiswa komkhuba okuhlukuluzwa kwabantu bakwamanye amazwe kwele South Africa uthi sebebhalele emthethwandaba befuna kuchithwe isinqumo samapolisa lesi
We have filed an urgent.
Sifuna umthethwandaba usiphe imvumo yokutshengisela ngoba lokhu kulilungelo lethu.
Our intention, if we get the right ruling, would be to march on Saturday the 26th.
Omunye unkokheli zale nhlanganiso unkosikazi Janet Mnakamwe uthi ngokuqala kwele South Africa ukubona amapolisa evimba ukufola kwabantu abakhuthaza ukuhlonitshwa omalungelo oluntu.
Our march was going to expose the kleptocracy.
Babonile ukuthi ukufola kwethu kuzaveza ukwephula kwamalungelo abantu bokuza.
That actually shows that there is a crisis in terms of human rights.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Sibongile Jabalala uthi akavumelani lokuhlukunyezwa kwabantu bokuza okwenziwa ngamaqembu afana le-South Africa First kanye leqembu le-Operation Dudula. Uthi okubahluphayo ukuthi bakhona abaphathi intambo angathi bayakusekela lokhu.
Uminister Aaron Motsoaledi akangathi umehluleka ukwenza umsebenzi wakhe akusebenzisa ama-criminals on the ground ukuthi enze umsebenzi wakhe. Bekicele umsebenzi wakhe ukuprotecta abantu abase-South Africa irrespective of ukuthi bani ba-documented or abakho-documented.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya laye oyingxenye yalenhlanganiso uthi kukhanya sengathi ukwaliwa kwesicelo sabo sokufola kukhombisa ukuthi amapolisa ambaxambile.
Bona babonise angathi bayesaba i-Operation Dudula. Thina i-Operation Dudula noma singalwi nayo kodwa asiyesabi ngoba i-Operation Dudula yinhlangano yezikliwe.
Encwadini ebhalelwe inhlanganiso yeKopanang Africa amapolisa athi angeke abavumele bafole ngoba abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula bazabahlasela. Ithi njalo ibalele ngoba kulamahungahunga ukuthi abafuna ukufola laba ngabaselizweni ngokungekho emthethweni. ikopanang Afrika iti zonke lezi zizato lizaba nje lamapolisa ngakho sebehlele ukuthi umthethwana indaba ungabavumela bazaqhubeka ngokufola lokhu evikezayo omgqibelo. Kusenjalo amapolisa esabeleni seWestern Cape athi sekulokuhlaliseka elokushini legqubela endaweni yeRobertson ngemva kokulisana kwezalwane zeZimbabwe lezakwelela uSotho kubangwa imisebenzi emaplazini. Mlesizwe 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Wezi mapandeni namhla sithuka lembonga Zulu uObert Dube onceda kakhulu abantu asebekhulile emaphandleni ikakhulu ababalekelwa izihlobo labangane. Siyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngimzalo yelupani esidobolambizi eTandanda kodwa kwamanje ngicatshise ikhanda empophoma zaseVitoli. Ngilo msebenzi engiwenzayo owaziwa nguZulu okuba imbongi lokuba ngusomahlaya lo mphathi wohlelo xebo kuhle uMaster of Ceremony lwemzini. Ngingumlobi lonyaka yimi engithole isicoco sokuba yimboni encinte zonke kuNational Art Merit Awards.
Siyakuzodube kuyini okwenzela uZulu
ngaphandle kwalokho ngilolunyihlelo engilwenzayo olokusiza abaswelayo. Angithandi ukusebenzisa abantu abahlupheka ngoba sonke siyahlupheka inqesi semhlabeni. Ngilo hlelo lwengilwenzayo obese ngikwenza kulezi nsuku ngangike ngithi mina ngincedisa abantwana abaswela imali yokubhadala isikolo. Yebo bengilokhu ngisakwenza lokho ngase ngisungula kathi esuhlelo olokudinga izalukazi ngizincedise ngalokhu engiyabe ngikuthwele okuyimpitsha.
Ye, luhamba njani uhlelo lwakho lolu?
Luhamba kuhle kakhulu uhlelo lolu ngoba ngike ngiphostele senkundleni zokuxhumana babekhona abaphostele nje okuncane. Kungifundise izinto eziningi kakhulu. Abantu laba bayizalukazi iningi labo balahlwa izihlobo labantu ababo besitho ezabo izizathu besithi bayaloya bakhulume nje kube kuningi. Angeke ngithi abaloyi mina ngoba umthakathi lami kanimazi kodwa ke ngifunda okuningi ngakho khonokho ukuthi abantwana kwesinye isikhathi bangakhula bayahlamukela abazali babo. Kwesinye isikhathi ikakhulu bangathatha kumbe uma sebesebenza. Nangokuthi lezi zalukwazi nxa ngixoxa lazo zinginika olunye ulwazi oludephe kakhulu ngokunye besingakwazi. Ngoba thina sikhula sikwazi ukuthi imbali imi kanje esayibala emabhukwini. Kodwa uma usebantwini abadala bayibetha ngenye indlela ekufundisa izinto ezinhle kakhulu. Umsebenzi lo ngiyawuthanda kakhulu ngoba ungihlanganisele ezalukwazi bakithi intombi zami engiyithanda kakhulu. Ufike nje ekhaya uthole isalukwazi sihleli kasilalutho abanye bahlala emawobeni bakithi sokudilikile. Abanye umfice ngelangitsho ukudla. Kodwa akwamukele ngenhliziyo enhle bakithi umuntu azathi mntanami uzahamba ngelalutho kangila ngitsho ukupheka. Nami ngiyabe ngithole ukuyimbitha nasifike sihlale phansi nesalukwazi sami. Sixoxe sipheke sidle.
Kuyini okwakwenza wasungula uhlelo lolu Dube?
Ngikwenza lokhu ngenhliziyo enhle ngoba mina ngumuntu owazalelwa ekhaya, wakhulela ekhaya. Impilo yami nje yonke ngathi igxile ekhaya. Esithena ngaze ngiyithande njengoba ngiyisebenzisa njengoba ngingumuntu wemakhaya. Ngakhula mina lami ngingomunye wababeswela okwakulihlazo mba okwakuyinhlekisa esigabeni. Ngibona la izizalukwazi sihlala sisodwa. Nxa kulesalukwazi sihlala sisodwa. Abantu lanxa besiyakhona behamba benqenqa kuthiwa lana uhlala yedwa uyaloya bemesifaba abantu. Kodwa ke mina ngokukhula langokunanzela izinto eziningi ngase ngicabanga ukuthi labo bantu kumele ke ngibadinge ngibancedise ngoba bengelabantu ongabancedisa. Hayi ukuthi abazalanga, hayi ukuthi abalanzi hlobo, hayi. Kodwa ke kusuka bese kuguquka phambili abantwana bangakhula. Babona unina sengumthakathi, ubugogo sengumthakathi. Abanye abantwana basuke bahambe baye eGoli badliwe izindunduma bangabi le ndaba langemuva. Kodwa umama ekhaya bephila, ubugogo bephila, bengasamnaki mbe bengasamnanzi. Mina ke ngikwenza lokho ngenhliziyo enhle ngoba labantu ngiyabathanda baligoli ithi baligugu kithi. Ngibonga labantu abake bangincedise bakithi benginikeza amandla ukuthi ngiyefika khona ngisize ngenkwenelisayo. Bese ngicina ngokuthi abantu bakithi umama ngazebe ngumthakathi lokho engunyoko ungamlahli.
Kuyazikhanyela Dube ukuba uyakholisa ukusebenza labantu asebekhulile. Ake sizwe lokhu.
La kusasa lingathini. Libe lisikhanyela sizwe.
Hayi kulungile kulungile nkazana. So nje base ngibuye ngazi ukukhipha ngalobona ngibuye nini ngizothayimela. Hayi pendula pendula nkazana ngibuye nini ngizothayimela. So sengibuye ukuye noma yisiphi isikhathi.
Lapha lizwe uObed Dube imbongi kaZulu ezikholisela logogo esabelweni seMatabeleland North. Simalapha kuhlelo lwethu lwezemaphandleni. Besixoxa noObed Dube imbongi kaZulu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizophuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia eselibhomba kwele Ukraine ngama hypersonic missiles libhombe isikolo izolo kusihlwa eMariupol esilabantu abangamakhulu amane 400 abaqathe khona besesaba impi phakathi kwamazwe lawo. I-Associated Press ibika ukuba ELeRussia libhomba mahlayana emadolobheni njalo lihlasele enye inkamba yamasosha lisebenzisa ama-missiles la angakaze asetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Kubikwa ukuba ELeRussia lithwaliswe nzima libutho lakwele Ukraine egangeni lemadolobheni. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kwele Ukraine ngenxa yempi le esithethe njalo imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Abajabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine sebebalekile kulelo lizwe loba kubiwa kwengani kulabanye abalokhu bezama ukuphuma phakathi phela kwamanye amazwe. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwethekelela amazwe akuzwekazi le-European Union uyakhuluma labanye bakhe ngempile. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwenjelele. Ndisakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sikhuluma ngokuthi kulelitshe eligcwezuke entabeni duzane lenjelele lagiqika lathiya ligebhe kakhulu-ke emadwaleni lawela ekhalweni lwezintaba. Abazi ngamasiko bathi lokhu imihlolo bethukile labanye abakhonza uJesu Kristu.
Sitini Ndlovu we-Followers of Christ ngikhonza eMpophoma eNkulumane Primary Government Primary room number 21. Ya sikuzwile lokho okwenzakileyo kuyinto enzima kuyinto ebesingayikhanyelanga but itsho something kulento eyenzakalayo kwalokhu iBhayibhile ithi ngensuku zokucina kuzaba lezinto ezithiyeneyo ezizamangalisa abantu ezinye litholakala kukagayi 1 lithi kuzaba lendlala kuzaba lani elethemba lokuthi lokhu kuwumhlelo wensuku zokucina ukuthi uJesu useseduze sezabuya. So-ke into edingakalayo ukuthi abantu bame eqinisweni bame lapho abami khona emkhonza uJesu.
Ake sizwe ukuthi ukhulu laye uthini ngodaba lolu.
Igama lami nguWinmoyo engiphuma enkayi ngidabuka kosikhobokhobo induna yami. Enza izinto ezingaqondanga badubula endlelele bathatha izindiwo ezamasiko khonapha endlelele esingakwaziyo ukuthi bazisa ngaphi bona laba bantu. Ngemva kwalokho bathatha umambo ongazakaliyo ukuthi uthuthu vela ngaphi bamusa endaweni endlelele bona beyingabantu abagcwele igazi izandla zabo. Sinanzelela ukuthi igugura wundi yabulala abantu abaningi khonapha emathebeleleni kusukela kibo. Izano le ivele kayifuneki ukuthi ihambe endaweni elitsheni lele lawayo. Kuyini abafuna ukukwenza, kuyini abakwaziyo ngendawo yemathebeleleni. Nanzelela ukuthi kabazi lutho abangalwenza lulungise isigaba semathebeleleni.
Siqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silo mntu kaMenikomo.
Kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphathelene mfundisi
salibonani izihlozi inkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlule kubo izithuku ezedluleyo lalowu obunye esihamba sibuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni namhlanje sihlangana lelizwi esilithola encwadini kamvangeli uLuka esahluko lisesihlanu indima ezimbili nje ufolo 5 kufundeka kanje kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ekujileni nehlise amanetha enu nibambe verse 5 uSimoni waphendula wathi Nkosi sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha lapha ke nguJesu lo ekhuluma lo Simoni ilizwi esiphezukalo yileli elothi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile lemizamo eyayisenziwa ngabagoli benhlanzi laba uSimoni Petro labanye uJesu uthi eke ake lisuke lapha elikhona liye enzibini lizabona ukuthi kuyakwenzakalani lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu uJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abalemizamo ebonakalayo ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kuningi okusihluphayo singabe sihlutshwa ngabantwana sihlutshwa izihlobo sihlutshwa yini sikhala kusa kwamalanga njengalaba abafundi abakhala bethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho okunye ukwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi lika Jesu ekhuluma kithi sifuna ukwenza owamakhanda ethu sihlale sinxaphe singabazondileyo ngoba na izinto kazihlangani baba lomama kabezwanani abazali labantwana kabezwanani izihlobo kakukhulunyiswana ngoba na siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani ngoba na uJesu kachonga ukuthi tshintshanini isikepe kachonga tshintshanini amanetha kachonga ukuthi tshintshanini umfula uthi sukani lapho elikhona ngoba lapho elikhona kusekhunjini lomfula kakula lutho qhubekani liye phambili indaba iphambili sekujuleni kwenhliziyo yomuntu asondaba nje ongapho ngoyithatha lula yikho lokho okwenza ubana izinto zingahlangani kungakhulunyiswana njengoba ngithilo kumele sisuke lapho esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini biza silayela nje emindeni kudisenzeni singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi impilo zethu ziyakuba ngcono labanye abantu bamanga lithi umuzi wokuxabana engathi umuzi woxolo umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle asikhulekeni baba thixo ingcwele siyabonga umusa lothando wakho lelizwi lakho elisilaya ubana silalele wena siza kuphumelela amen
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakwaTshongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi. Gospel uyabhala amaculo njalo uyakhomboza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe Jehova, ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Ake Hluleki, ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Egelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Ubalandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa uyalithanda nonke.
Siyabonga kakhulu ntombazana ungadinwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele vesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingajojozeli udlakela ngesikhathi sokhetho. Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yokhetho. Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wali valisayo mokipstu.